Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chitatu kukazi 22-2017. Hurumende inoti ichapa zek mamirioni gumine manomwe ema dora achashandiswa kutenga michina yechi zino zino ichashandiswa kunyoresa vavoti kana kuti biometric voter registration keys. Mapazi ya hurumende oshorwa achinzi ndiwa ne huori wakanyanyisa. Kusada kusia basa kwa vamugabe kunonzi kunogona kukonzeresa kusagadzika na munyika. Mirijonga yakananga zvizvarwa zvisiri zvemu South Africa xenophobic attacks yoenderera mberi mu South Africa. Muchirongwa che Live Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa mirijonga ye xenophobia iri kuitika mu South Africa. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wakutumira mashoko ku Studio 7, shandisa I WhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318. Manoda kuterera Studio 7, tibate ina 7 PM pa masaisa ya noti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave mazuwa ose. Musa kanganwa kutifarira pa Facebook page redure VOA Shona. Kurudzira iha manesha mwari kutizitifarire pa Facebook page yedu.